mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Tiva Nelson Chamisa vanovawo Gweta vashora zvikuru mashoko avamugabe vachiti anoshishidzira vatongi. Gweta rinomirira kodzero dzevanhu muchinoi vaMichael Chandida vanoti hapana dare ringarambidze munhu kuratidzira sezvo bumbiro remutemo rinopa kodzero iyi kumunhu wese pasection 59. VaChandida vanoti dare haringarambidze munhu kuratidzira nekufungidzira kuti achaita mhirizhonga.
Constitution is the mother law. It says that one anofanira kudemonstrata peacefully. Saka you can't say munhu has kudemonstrata peacefully as a demonstrator.
Izvi zvinotsigirwa nerimwe gweta vatapiwa muchine ripi ava vanoti mabasa ehurumende akasiyaniswa zvekuti bazi revatungamiri venyika kana kuti executive harifanirwe kupindira mukutongwa kwedzimhosva.
Separation of powers. Tinoti kune rumwe rutivi kune executive, kwoita judiciary, kwoita legislature. Mabazi iwawo ehurumende anofanirwa kuoperata complementing each other. Executive haigoni kupa makodzi kana vatongi venyaya kumakodzi instructions yekuti vanotonga sei nyaya. Makodzi anotonga nyaya maringe nekuti mutemo unoti kudini, ende mafacts enyaya iri pamberi pepedare akamira sei. Kana takatarisa nemaorder anga achipiwa nemakodzi, makodzi ari kungointerpreta bumbiro redu romutemo section 59 inobvumidza vanhu kuratidzira nokuenda ine mapetition pavari kuona kuti zvingasi kufambisa zvakanaka.
Vanoita nezvematongerwo enyika vari sachigaro weZimbabwe People First muchinoi vatendai Musonza vanoti mashoko avamugabe ndeyekushishidzira vatongi vedzimhosva sezvinoita vadzvinyiriri pasi rose.
Mashoko amugabe ndeyekutyisidzira vatongi vedzimhosva ndo zvinoita vadzvanyiriri vese pasi rino rese, avangoita basa ravo sebasa ravo.
VaMusonza vanoti zviri kuita vamugabe ndizvo zvaiitwa nevaimbotonga nyika ino vaDouglas Ian Smith. VaMusonza vanoti kurambidzwa kuratidzira kuchaita kuti mhirizhonga inyanye kuitwa sezvo kurambidza vanhu kuti varatidzire kutyora kodzero dzavo.
Kurambidzwa kuri kuitwa namugabe kuti vanhu varatidzire zvinyunyuto zvavo kutotyora zvekwaari kuita bumbiro remutemo, nekuti mutemo wedu unotibvumira kuti tiratidzire murunyararo. Chamunofanirwa kungoziva iye mugabe pachake anofanirwa kuziva kuti pavakaenda kusango mutemo wasmith wanga usina kumbovabvumira kuti vaende kusango, asi mabasa asmith ndo akazovaita kuti vaiti vasvike pavakasvika ipapo. Ndo kwatiri kuenda, akaramba achibata vanhu mabatiro avari kuita ndo kwatiri kuenda, ndo kuri kuenda nyika ikoko.
Izvi zvinotsigirwa nenhengo yezvematongerwo enyika vaDennis Kagonye vanoti mhirizhonga ichanyanya munyika vanhu vakarambidzwa kuratidzira.
Munyika munoita mhirizhonga zvinotoita wese, nekutoti apa vanhu varitombotraya kutomboti vari kumboedza kuti vaiteedzere gwara remutemo wenyika, asi kana vakada kuramba nyika ichingoita ada wabata apa zvinosvitsana kuna taisireva.
Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti mapurisa kwete matare ndiwo anoziva mamiriro anenge akaita zvinhu. Vachitaura kunhengo dzeZANU PF Youth League nemugovera, vamugabe vakashoropodza vatongi vedzimhosva vachivapomera mhosva yekubvumira vanhu kuti varatidzire sezvinobvumirwa nebumbiro remutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.